vachitaura kumba kwavachitsunge kuglenview nhasi masikati vachamisa vati vanoshushikana nekupondwa nekushungurudzwa kwenhengo dzebato ravo asi vakati bato ravo rinoda runyararo
kwazvidzori tinashi kuchema nema hazvidzori tinashi tinashe wabviswa nokuti upenyu hwadeurwa hudzoke isu hatinabakatwa hatina uta nemuseve chatinongoonacho tine mavhesi neshoko ramwari chombo chatinacho rugare rwatinarwo nerunyararo rwatoda kuuye munyika tidzikinure ZANU PF imboona kuti zviri nyore vanhu vanogona kushanda vachigara munyika vasingapondani
vatiwo zvinosuwisa kuti panodeurwa ropa nguva dzese dzinoitwa sarudzo munyika
kwatangoti chero election paurawamo chero election papiswa musha chero election patsorwa gumbo chero election pabviswa muwasungwa izvo tichitaura vanasikana vari mujeri mhosva yakapara sikana ndei ndeyekuti wakanomiririra more blessing ali more blessing ali anga aparei anga aurawa nezvematongerwo zvenyika asi unoona mumwe munhu anoita kushinga ndoo zvinondinetsa pamberi pamwari kuti zvingagona here kuti uve munhu anotsigira ZANU uchitenda kukuda mwari kudenga
vashorawo mutungamiri wenyika nebato rezanu pf vaemarson munangagwa nekusanobata maoko kumhuri yemufi vachiti zvinoratidza kuti havana hanya neupenyu hwevanhu hatina kukwanisa kubata mutauro wavamunangagwa vageorge sharamba kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi mumwe ange ari parufu apa mutungamiri webato rinopikisa kuswaziland repeople's united democratic movement vamulungisi makanya vakurudzirawo veruzhinji kuti vavhotere shanduko musi wa23 nyamavhuvhu vachiti izvi ndizvo chete zvingazorodze mweya watinashe munin'ina wemufi edmo chitsunge audza studio 7 kuti mhuri yavo yarasikirwa zvikuru
ya zvinhu zvinorwadza zvinonetsa kutambira but unodzimara uzongozvitambira hako kuti ndo zvaitika but kwatiri as a family it's a big loss mumhuri kwedu because munhu wekuti takanditarisa kuti ramangwana rake munhu semunhu anga aine family wo munhu akaitarisa kuita chimwe chinhu pamhuri yake kushandawo osimudzira mhuri yake kudii vana vake ovaendeswa kuchikoro ovapo fundo
hanzvadzi yemufi muzvare nyasha vaudzawo studio 7 kuti mhuri yese iri kurwadziwa nekupondwa kwatinashe
ndarasikirwa zvakanyanya ndiye munhu aivimba neni mukati moupenyu hwake chese chatambura kana kuti chaada kubatsirwa nacho chanyanya kumuomera zvakanyanya aitanga aiudza inini ndaitoziva kuti pana ko yavo yatopinda pane zvavari kuda kutaura zvino zvinenge zvavabata kana zvavafadza
vachitsungo vasiya mudzimai ane makore makumi maviri nemanomwe nevana vatatu uye mutumbi wake unotarisirwa kuenda kumusha kwake kubhuyera uko uchanoradzikwa mangwana zvichakadai varume vapfumbamwe nevakadzi vana vakasungwa nemhosva yekupondwa kwavachitsunge vanzi vadzoke kudare nemusi wechitatu apo dare richapa mutongo waro pachikumbiro chavo chekuti vatongwe vachibva kumba panyaya yavo vakasungwa ava vari kuramba mhosva yavari kupomerwa vachiti vakangosungwa nekuti vanotungamira ZANU PF muglenview ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla.